Ini ndini jonga kande miri ndichiti ene msore na udzanasi china kukazi 11 2016. Kunetsana kunoenderera mberi mubato rezano PF kunyange hazvo vakuru vebato vari kuti vakagadzirisa zviri kunetsa mubato mumusangano wepolitbureau wakatora maawa gumi. Matare emSouth Africa anoti vanenge vabatwa nemhosva dzekutyora mutemo wekushanyira nyika iyi vanofanira kuendeswa kumatare mukati memaawa makumi mana nemasere kana kuti voregedzwa. Sangano rejoined Operation Command rotadza kuwirirana nevesangano reZimbabwe Activists Alliance pamusoro peurongwa hwesangano iri hwekuda kufora vachicherechedza zuva reValentine. Munhau dzemitambo, Chicken inotamba neSundowns nesvondo mumutambo weCAF Champions League wekutanga kuLuveve Stadium. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvezuva reValentine's Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kutibata pa 909 a.m, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.